ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Charity Agnes vanogara ivo muguta reDallas muTexas imo muno muAmerica umo vari kuita mabasa emaoko vachienda zvakare kubasa. Tinokuchingamidzai nemufaro mukatitsananguriro kuti mabasa api amuri kuita semuzvina bhizinesi.
Kambani yangu inonzi Immediate Transport. Zvatinoita ndezvekuti tinoendesa vanhu usually vanhu vechikuru vasingagone kufamba vega kana kuti vari mumahwiche vanonida assistance, tinovatora tinovaendesa kumamedical appointments, kumadoctor, kwadentist, kusurgery, anything chinenge chiri medical. Tinoshanda nemainsurance company then tinoshanda nemabrokers, but tinogona kuita futi zvekuti munhu anogona kungofona inonzi private pay, anogona kungofona kuti ndichakurirewo amai vangu kuvaendesa kwakati obaba vangu. Saka ndobasa redu iroro tinoita inonzi medical transportation. Ameno kana mtizi vaino Uber, isusu tiri medical station yeUber.
Makafunga sei kutanga basa iri uyezve muri kuriita muri kupi?
Kutanga basa iri zvakaita ndokuti ndakatanga kusvika muTexas ndakangosanganawo nemunhu aizviita. Saka mukushanda kwandaiita ndaingosevawo mari ndichiti ndoda kuzoitawo business iri, ndokuziva kwandakaita. Saka ndaingobvunzawo mubvunzo zvinofamba sei, zvinoregistra sei, but zvakanditorera I think 3 years kuti ndizotanga kuva patime yandakazviziva svika iye zvinoizvi. Ndinoita ndiri kuDallas kustate inonzi Texas. Ndinokabha madisco desi ari muDallas, ndinokwanisa kutakura anyone tosenda tiridem inonzi Dallas.
Semudzimai zviri nyore here kuti muwanikwe muchiremekedzwa pamabasa amuri kuita aya?
Hazvisi nyore and it is a boys club. Ameno kana vanhu vachikwanisa kunzwisisa what that means kuti I think since ndakatanga business iri muna 2018 January ndakangosangana nemunhu wani wechikadzi anoriita out of maybe tongoti 25 kana kuti sema owners. Ndakangosangana nemunhu wechikadzi wani, vanhu vacho vanotoita kakusachemba vanhu vechikadzi kuti unogozoita kurana sei transport company iwewe uri munhu wechikadzi. Saka hazvisi nyore asi its doable.
Mashoko api amungapewo vamwe vechidiki madzimai nevamwewo madzimai vakateerera pari zvino pane nyaya iyoyo yekutanga mabhizinesi?
Sandingangotaurezeke kuti like any other business munhu unonidza kuva une mari yako capital, then unotofanira kunyatsoita research dzako kuti unyatsoziva kuti zvinofamba sei, zvinodii, because ininiwo mukuudzwa kwandaizoita pane zvaisirirwa zvandambotaure ndii ndakambosangana nemunhu aiitawo basa vaizvi ndakatozoziya ndamukati kuti zvinofamba sowo. Saka ndiri ndingokurudzira kuti anenge afungawo kuda kuita bhizinesi rake do a lot of research and then woitawo make sure kuti wachengetedza kamari kako pasaizi kukabva zvimwezvo zvaunenge usingafungidziri kuti uchazosangana nazvo mubhizinesi.
Zvingadi mari yakawanda sei kuti munhu atange mabhizinesi seamuri kutaura aya?
Chinoitwa manje ndezvekuti mubhizinesi randiri kuita inini unenge uchishandisa anonzi mawheelchair kana kuti handicap van anodhu ramanje iwayo. I think unogona kuwana one kubva pa8000 kuenda pa15 because inenge itori equipped kuti ipinde mawheelchair kana mairi mukati kuti utakure vanhu. Saka iri rine a bit of a higher cost compared kune mamwe mabhizinesi andinoziva. Maybe munhu akaita 10,000 at least for this type of.
Manga makaita mabasa ehukoti here kana kuti makangofunga kuti aiwa regai ndipinde mubasa iri muchibva mangopira?
Aiwa kana ndaisatomboziva kana zvemedical zvacho, kwangove kuti semunhu akabva kuZimbabwe munongoziva unenge une entrepreneurial spirit yaikuti handingodi zvongotaramba ndichishandira vanhu. Saka nekuti ndakakurawo futi from a very entrepreneurial, saka idzaingori the back of my mind kuti ita basa remaoko, do something for yourself. Asi ndandisina hangu any prior background or experience in the medical industry.
Vanenge vachida kuziva nezvamuri kuita vanokuona ipapi?
Pari zvino because isusu business redu tichiri muprocess yekuita website, but nekuti tinoshanda nemainsurance company yanga isiri zvayo requirement, but tinowanika maofisi edu ari kunonzi muGarland kuTexas even paWhatsApp munhu anokwanisa kutaura. Saka WhatsApp number yangu +1 817 673 6830 +1 817 673 6830.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Charity Agnes kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.